manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 31 2018 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vamwe vatsigiri veMDC Alliance vanorohwa zvakaipisisa nekupisirwa dzimba kuchipinge. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vonanga kuChina kumusangano wenyika dzemuAfrica neChina. MDC inotungamirirwa na Nelson Chamisa inoti manyepo kuti mnyori mukuru webato iri va Douglas Monzora vambomiswa basa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vamwe vatsigiri veMDC Alliance kuchipinge vanoti vakarwiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF vakakuvara zvakaipisisa nezuro ndokubva vaendeswa kuchipatara. Mumwe wevanhu vakarwiswa ava vaEdson Muchape vanoti vakarohwa vakakuvadzwa uye kupisirwa musha nevatsigiri vavati ndeveZANU PF. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZANU PF panyaya iyi.
Kona tangu papa shop ndoba takazona parukuto ya timu rakawanisa munoisanga nemabhemba mamachete aya aya nematemo nematanda emagampos ndikauti ma MDC mauya kuno muchikampeni aya MDC kuno kusaka vangoita ndidite idite saka iscountry board 3 nomwe mudhara nomwe anonzi Dalaston akapatema wangu nakuti vanhu ava vari kuuya vakawadisa vachibva vatiza vari 3 umwe wacho anonzi Dalaston akaponera muti toma akanohwanda mondara nzvaita akazotiza yacho zofamba sei iwo vangu vatosvika kudhara kwakutotanga kutondiponda paita kutonditema-tema nemabhemba aya
saka makakuvara zvakadii
ndakakuvarisa zvakanyanyisa musana wese kumeso kumapasitetokapa vakatema-tema nemamachete apagumbapo vakatema nedemo
saka iko zvino muri kupi
ndiri vachipinge hospital
muri kuwana rubetsero here asi rwekurapwa
ndangotenga vamedhemu kansela varipo ndova akatenga matablets avanga anyorwa pana pane machiremba
makakwanisa here kusvitsa nyaya yenyu kumapurisa
ya takaenda ako nezuro asi before satabva kubhozi ndakazoriskiwa nezuro ndakazotorwa ko kubva ako ikoko nezuro naonarebo walivingston zumo wechipinge central saka vataima chingotibvei pagomo pamba patandiri pandakazonorarirapo ndopatakasangana nemapurisa aripo tu vanga vachiuya kuzonzwa nyaya dzachona dzakamira sei vakazorekoda statement yangu nevamwe mai vakanga varipo ipapo vakazondotemwa panapa mhanza panapa nedemba iroro
saka mapurisa ari kutaridza here sekuti vakatora matanho ekusunga vakaparamaka
mapurisa so far asati
rubatsiro rwamuri kuwana pari zvino kubvawo kubato renyu nderupi
rubatsiro rubva kubato zvese zvazvokudiwa vari kuedza kuita izvi pane pavada kuti nditransfer ndiende kune chimwe chipatara
avo vanga vari nhengo yeMDC Alliance vaEdson Muchape vachitaura vari parunhare vari muchipatara chekuchipinge. Vakamirirawo MDC Alliance musarudzo yakanzura muward 14 amai Laina Madanyika vanoti mudunhu ravo hamusisina kumira zvakanaka sezvo vanhu vari kupisirwa misha vachinzi vakavhoterei MDC Alliance musarudzo. Mapurisa ekuchipinge police station anoti akatambira nyaya iyi asi achiri kuferefeta uye hapana atasungwa. Hatina kukwanisa kubata vakakwikwidza vakamirira ZANU PF musarudzo yemumiriri wechipinge central muparamende vaRay Machingura kuti tinzwe divi ravo sezvo nharembozha yavo yanga yakadzimwa. Tabata amai Madanyika kuti tinzwewo zvakaitika.
Ndingati nechiitiko chakaitika zvinotorwadza nokuti hazvisi hamusi mumwega saka ndiri kushaya kuti kana ivo vechiti vakahwina kana kuti vakushanda vari semutungamiriri kana kuti sevatungamiriri vanoitire hutsinye hwekuti vangati wavaona chete vanenge vachiponda vachipisa dzimba nekuti ikoko kwakaitika chiitiko ichocho vakabva vaenda pamba pavanga vachigara ipapo vakandopisa nedzimba dzacho muno maagents edu akatotiza akugara kumozambique nekutretenwa kuti mukangogara mumba kana kurara mumba vanenge vachiuraya nini zvinosvika pakutishungurudza
mapurisa ari kutiwo kudii nezviri kuitika izvo
hatisi kuona kana rubatsiro isu nekuti kubva nezuro kwatakaendako kusvika tiuye pachipatara hatina zvatambonzwa kuti pane vabatwa kana kuti pane zvakadii sekutemwa temwa kwakaita munhu zvakadai
avo vanga vari amai Laina Madanyika vachitaura vari parunhare vari kuChipinge. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavhura Harare Agricultural Show zviri pamutemo vachiti zvirongwa zveCommand Agriculture nePresidential Input Scheme hazvisi zvematongerwo enyika uye hurumende yavo icharamba ichitsigira zvirongwa izvi sezvo zviri kubatsira nyika kuwana chikafu chakakwana. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vati zvirongwa izvi zvaita kuti nyika iite goro rakawandisa uye hurumende yavo icharamba ichizvitsigira. Vati kubudirira kweCommand Agriculture kwakaita kuti ivandudzwe kusanganisira zvirimwa zvakaita segorosi, zvipfuyo zvakaita semombe pamwe nehove. Vati zvirongwa izvi hazvisi zvematongerwo enyika sezvinotaurwa nemapata anopikisa munyika uye hurumende yavo icharamba ichizvitsigira. Vamunangagwa vati hurumende yavo inotsigira Harare Agricultural Show pamwe nezvirongwa zvayo zvakaita semusangano wayakaita svondo rino wevarimi nemabhizimisi. Vati mashow emamwe matunhu munyika yose anofanira kudzidza kubva kuHarare Agricultural Show uyewo vati vachakurudzira hurumende dzematunhu dzichaumbwa pasi pehurumende yavo kuti dzikoshese zvirongwa zvevarimi. Vamunangagwa vakurudzirawo makambani akazvimirira kuti atsigire mabasa ekurima kuitira kuti nyika ipanise kutengesa zvirimwa zvayo kunze sezvayaiita kare. Mukuru weZimbabwe Agricultural Society varongi veHarare Agricultural Show vangoni kudenga vati chirongwa chavo chakabudirira zvikuru gore rino uye uwandu hwevairatidzira zvirimwa hwakakwira nezvikamu gumi nezvina kubva muzana kana zvichienzaniswa negore rapfuura. Vatiwo ivo nekomiti yavo vari kuziya pfungwa dzakapiwa nevamwe kuti Harare Agricultural Show isandurwe kuve National Agricultural Show sezvo ichipindwa nevarimi nemakambani kubva mumatunhu ese munyika. Mutungamiriri weGrain Millers Association GMA vatafadzwa musarara vaudza Studio 7 kuti makambani ari musangano ravo ave kutotsigira varimi nechakare.
Saka isu seindustry turi kumira nevarimi sezvo takanga tichiita makore apfuura uyezve tine zvirongwa zvatoda kuita mugore ra2019 pamusoro pekurimwa kwegorosi, chibage, soyabeans nesunflower. Saka tauya pano zvopa rutsigiro kushow ino uyezve zvakare kupo patinapo kune ava vahwina munyaya dzelivestock farming.
Pashow yegore rino GMA ndiyo yapa mubayiro wezviuru zviviri nemazana mashanu emadhora kukambani yeGushungo Dairy iyo yatora mubayiro wekutanga pachikamu chevarimi vanochengeta mombe. Zim Parks and Wildlife Management Authority yatora mubayiro wekuita basa rayo zvakanaka. Mukuru wekambani vaFulton Mangwanya vaudza Studio 7 kuti vafara chose nekukunda kwavaita.
Zvakadai hazvibudi kana kangori uri wani. Saka ndinoda kubelieva kuti management yangu yese nemaworkers ari andas vari kushanda pamoja vachikoordinata because time yatakatora yekuprepare was too limited.
Kambani yeSeedco ndiyo yawana mubayiro wekutanga pamakambani ese yairatidzira gore rino. Kwozotiwo Zimbabwe Broadcasting Corporation ndiyo yawana mubayiro pamakambani ese ezvenhau akapinda pashow yegore rino. Varimi vahwina mubayiro inosanganisira dzimotokari, mari nematarakita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kusimuka nhasi vachienda kuChina kumusangano weForum on China Africa Cooperation. Musangano uyu wakanangana nezvekutengeserana. Vamunangagwa vakatarisana nedambudziko guru rekugadzirisa nyaya dzezveupfumi munyika. Zviri kubuda kubva kubazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats. Zviri kuratidza kuti zviri kutengwa neZimbabwe kunze kwenyika zvakawedzera nezvikamu 36 kubva muzana. Mari yezviri kutengwa kunze kusanganisira mafuta ekufambisa dzimotokari nemagetsi nezvimwe zvirimwa yasvika pabhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu emadhora zvichienzaniswa negore rapera mukati memwedzi minomwe pasingaverengwi ndira nemwedzi wapera sezvo michina yezimura inonzi yaisashanda zvakanaka. Asi mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries vaSifelani Jabangwe vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti Zimbabwe yakakwanisawo kuti wedzerei zvayakatengesa kunze uye ine zvakawanda zvainokwanisa kudzidza kubva kuChina.
Hongu iri dambudziko ragara rine Zimbabwe rekuti tinotenga zvinhu zvakawanda kupfuura zvatinotengesa. Zvinova izvo zvinozotikonzera dambudziko rekuti tiwane cash yayo ndosaka iri kushaika noti kudya kupfuura zvatikugadzira. Asi tichitarisa pagore rino iri zvikuratidza izvo zvacho zvatiri kutenga nezvatiri kutengesa zvese zviri zviviri zvakakwira. Zvinova izvo zvinobva zvati tati zvinoratidza kuti indastry yedu masenzura ayo kuita anenge asumuka. Nekuti industry ikasumuka masenzura ayo inenge yakuda uchi hati kuti maraw materials aya ndiwo mamwe atobva tatanga kutenga akawedzera. Makambani edu iwo paanowedzera kugadzira kuti aenderane nematengero ari kuita zvinhu aakuda maraw materials. Saka ndo zvikuita kuti zvatiri kutenga zviiwande. Asi tiri kuonawo kuti zvatiri kutengesa kunze kwenyika zvakakwira. Saka zvinova kuti zvese zviri zviviri zviri kukwira. Ende tichiongorora zvatiri kutenga pari kuonekwa kuti pane zvatiri kutenga paipa hatisi kungotenga zvekudya chete. Pane zvidimbu zvezviri kutengwa kunze kwenyika iri mishina yekuzogadzirisa zvinhu. Chinova icho chinhu chatoti chakanaka. Nekuti mishina iyaya ichazoshandiswa kugadzira zvinhu ramangwana zvinova izvo zvinobva zvadzikisa pasi chii. Zvatiri kutenga zviri zvinhu zvakapera kugadzirwa zvokuti zvikangouya tobva tangozvidya chete.
Tiri kuona mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kusimuka nhasi vakananga kuChina uko. Chii chingadzidzwawo neZimbabwe kubva kuChina tichitarisa nyaya dzekufambisa zvakanaka mabhizimisi nekugadzirisa upfumi?
Nguva ino yayo kuti tichivaka ikonomi yedu ende tiri kuzvitambira kuti chii tiite zvakataurwa zviva zvekuti nyika yedu ive yasimukira ive yemiddle income economy mugore ra2030. Saka tauda kuona kuti isusu ngatipiwa mukana semabhizinisi tiende kumberi. Basa rehurumende nderekuti ritigadzirire mikana iyoyo yekuti tikwanise kana isusu kana tiita zvatoida choda chete kuti tiite mari. Tikawana mugaro wekuita mari tobva tavaka mabhizinisi ichi anoita basa rinenge richidiwa muno muZimbabwe. Izvozvo zvakafanira kuChina vakatangowo vachiita kunge vari kuita kukopa. Tiri kuzvikurudzira kuti isusu ngatiitewo seizvozvo. Vana vedu vaya vanhu vakatekesa kuchikoro vari kuti varushaya mabasa ngatibatsirane navo nehurumende tichibatsirana nemayunivhesiti yedu tive tinosumudza nyika yedu.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries vaSifelani Jabangwe vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reZimbabwe Christian Alliance rinoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanirwa kukoshesa kuzvitonga kwematunhu devolution sezvo zvakanyorwa mubumbiro remitemo yenyika. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano kunamatira kuti vamunangagwa vatevedzere zviri mubumbiro remitemo. Nhengo dzesangano iri dzati vamunangagwa vanofanira kuratidza museyano nematongero eaimbove mutungamiriri wenyika varobert Mugabe avo vakanga vasingaremekedzi bumbiro remitemo yenyika. Mukuru wemabasa muZimbabwe Christian Alliance Reverend Hussein Subanda vati vanoviba kuti vamunangagwa vachakoshesa izvi pamakore mashanu avava kutungamira nyika.
Okay, zvinokosha is that nyaya devolution must now be implemented because we had ma political parties ese achiita ma promises kuti vacha implement this devolution, but now even here President Mnangagwa when he was talking to inauguration he made a commitment kuti vachaita devolution. So now I think it's critical that we go from talking to implementation.
Imwe nhengo yesangano iyi iri mumasvingo Pastor Sonikis Chimbuya vati nyaya yekupatsanurwa kwekutongwa kwematunhu inoita kuti budiriro mudunhu riitike nekukasira vachiti matunhu mazhinji munyika akasarira nekuti zvose zvinoitwa kuHarare.
sevano amasvingo vagari vemasvingo tiri kutarisira isu kuti kana hurumende ikaita devolution masvingo seprovince inenge yakugona kushanda ichishandisa zvinhu zvainowana even muufumi hwayo kana kuti mari dzinenge dzakugona kuwanikwa padhuze madevelopmental issues hachatori nguva yakareba kudevelopiwa torai masvingo Bedbridge Road yatora makore mangani ichigadzirwa
vechidiki vanotiwo vanotsigira kuzvitongwa kwematunhu achiti zvinoita kuti vawane mabasa mumwe wevechidiki muzvare Spiwa Bhiza vati kuzvitonga kwematunhu kunogona kubatsira vezera ravo uye kuchiunza budiriro masvingo
isu semayouthwo ndinotova munangu agadai vakwanisa kuimplementawo devolution muprovinci medu kuti isusu semayouth tikwaniswawo kuzowanawo mubato yemaoko takazvimirira kuno kuprovinci kweduwo
kweta rinoshandira masvingo uye vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vatapiwa gondo vanoti vamunangagwa vanofanira kuratidza chido chezvematongerwo enyika voparura urongwa hwokuzvitonga kwematunhu sezvo zvichibatsira kusimudzira upfumi hwematunhu
chokwadi chiripo ndechoti hurumende iri kutyora mutemo pakusasa devolution but nyaya iripo ndeyekuti nyaya iri paviri constitutional matter nepolitical matter saka vanhu kana vachida devolution chero vakaenda kuconstitutional court vakawana judgment but chikuru ndechekuti government pane political will here yekuti vaimplemente devolution kana pasina political will yokuimplementa devolution chero tikada tiende constitutional court zvinogona kutora nguva saka nyaya iripo ndeyekuti vamunangagwa vanofanira kunguva nepolitical will kuimplementa devolution nokuti ine maeconomic advantages akawanda pakuti each province inowanawo more weight yekukontrola economy yayo plus government inova accessible kuvanhu vari padhuze saka devolution chinhu chakanaka
bumbiro remutemo wenyika rinosungira hurumende kuti isiye matunhu achizvitonga kubva pakatambirwa bumbiro idzva muna 2013 kusvika pari zvino hurumende yeZANU PF haisati yazadzisa zvinodiwa nebumbiro remutemo ndakamirira studio 7 masvingo ndini Gandri Maramba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutumbi wava John McCain wachengetedzwa nhasi muUS Capitol Rotunda panguva iyo vanhu vemuAmerica vari kuchema munhu akashanda kwenguva yakareba mudare reSenate uye ari gamba rehondo. Mutumbi wava McCain wakasvika nezuro muWashington uchibva kuArizona. VaMcCain vakashaya nemugovera wapfuura mushure mekurwara nechirwere chegomarara uye vacharadzikwa nemusi wesvondo muMaryland. Vaimbove mutungamiri weAmerica vaBill Clinton nemudzimai wavo Hillary Clinton, Reverend Jesse Jackson, kusanganisirawo vaimbi vane mukurumbira, vaungana nhasi muDetroit vachirangarira Aretha Franklin, muimbi akashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Franklin akashaya ava nemakore makumi manomwe nematanhatu uye achavigwa kumarinda eWoodlawn Cemetery kuDetroit. Makanzura eguta reBulawayo atoreswa mhiko nhasi zvichitevera kusarudzwa kwakaitwa mwedzi wapera. Taurai Shava anoti panyaya iyi.
Makanzura makumi maviri nemapfumbamwe emaward ose emuBulawayo atoreswa mhiko muguta iri nhasi. Kanzuru yeBulawayo ine makanzura mapfumbamwe echidzimai. Asi chiitiko chekugadzwa kwemakanzura ichi chambovhiringidzwa nevamwe vagari avo vange vachitsutsumwa mushure mekunge mumwe wemakanzura vaArnold Batirai vasarudza kutora mhiko yavo muririmi rwechishona. vamwe vagari vange varipo vada kurova vabatirai vachivati vazvidza vanhu nekuita uku asi vabatirai vati ikodzero yavo yekutaura nerurimi rwavanoda kana rurimi urwu ruri rweMuzimbabwe. Mumwe wemakanzura matsva vaFelix Maka vati vanotarisira kuita basa ravo nemazvo kuitira kuti guta ribudirire.
Tinocha adressa nyaya dzecorruption to make sure kuti zvatinoita zvese zvinenge zviri transparent nekugadzirisa Bulawayo kuti inyatsomira nenzira dzakanaka.
Munyori weguta reBulawayo vaChristopher Dube vaudza Studio 7 kuti makanzura achasarudza meya nemutevedzeri wake pamusangano uchaitwa nemusi wechipiri svondo rinouya.
Meeting yekutanga yecouncil ichaitwa neTuesday 5 September nenguva dza 4 pm ndokwatinozosarudza meya nadeputy.
Semune mamwe maguta munyika, Bulawayo yange iri pasi pekomisheni yakasarudzwa nehurumende. Mune imwewo nyaya, moto usati wazikanwa kuti wakatanga sei, wakaparadza zvinhu zvakawanda zvevamwe vanhu vanotengesa paUnity Village muguta reBulawayo neZuro Manheru. Munyori mukuru wemasaka neTraders Association unove mubatanidzwa une flea market iyi, amai Spoku Hlesibanda, vati nhengo dzavo 40 dzakaraskirwa nezvinhu zvinokosha zviuru nezviuru zvemadhora.
Ndakasvika pano around 25 to 10, there was a big inferno. Zvinhu zvichitsva and parikunzi pakatangira aite particular stands near the restaurant and the fire quickly spread. Fire brigade yakazouya kadzima moto wacho. Zvakatora nguva ingade kuite hour 2.5. Mastands atra the total yataona anosvika iwo 40. Vanga vanhu vachibva kunohoda because state chigadzira kuvhurwa kwezvikoro. Normally tinoisa stock yakawanda. Takatarisirawo kuti kana zvikoro zvakunovhurwa vanhu vanenge vachitengawo zvinhu zvakaita semasechel, maschool shoes zvakangodaro daro.
Pane vanhu vanopfuura 160 vanotengesa vari paUnity Village, kunyange hazvo nhasi pange pakavharwa sezvo mapurisa ange achimboferefeta kuti moto uyu wakatanga sei. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
MDC inotungamirirwa nava Nelson Chamisa inoti tsamba iri kutenderera pasocial media ichiti munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vambomiswa basa haisi yechokwadi. Mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Sibanda vanoti tsamba iyi ndeyemanyepo uye mabasa ezanupf ekuda kuparadza bato ravo. Dr. Sibanda vati vachamisa navamonzora vari kushanda zvakanaka mukusimbaradza bato ravo. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Dr. Sibanda kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Hatingaite chokwadi nekuti tsamba yacho inoratidza kuti yakasainwa nemushandi webato. Vashandi vebato havasaspendi maprincipal authority ndo mapolitician izozo zvinoitwa maorgans eparty ari political. Naizvozvo zvotoreva kuti tsamba yacho ndeyekunyepa.
Munofunga kuti akanyora tsamba yacho angavani?
Izanu kano kuti tinoziva kuti ine urongwa hwakaiswa mari yakawandisa zvikuru sakuti kuvadze MDC nekuparadzanisa utungamiri hwayo in 6 months. Saka tinoziva kuti ndo zvimwe zvezvirongwa zvinobva kubato rezano.
Ko ivo vamunzura navachamisa vari kushanda zvakanaka havo here?
Vanga vari mumeeting yeNational Council musi weWednesday vachishanda zvakanaka zvikuru sa vachiurirana kuti bato roendera mberi sei. Tinotoziva kuti pane urongwa hwepart hunosanganidza vanhu ivavo. Asi hazvina basa kuti vanofarirana here kana kuti havasi chakushanda chekuti purezidendi vakabata musangano vachienderera mberi.
Asi mutsamba iyi hamuna chinhu chechokwadi chirimo kana chidiki acho?
Hapana zviri papo.
Saka vaviri ava vari kushandavo zvakanaka mubato renyu pasina kusawirira?
Makavaona kapa National Council meeting yakaitwa mazuva maviri apelaya. Dai panga paine crisis ka yaitaurwa ipapo. Zvino vanhu vakabuda musangano vachiwirirana zvakanaka. Asi kuramba tichitaura nyaya iyoyi kutoita kuti ite kunga pane nyaya.
hapana zviripo tinotoziva.
Chamungade kutaura kuvatsigiri venyu ndechipi?
Chikuru chacho tirikuda kutaura chinonangana nevatapi venhau. Kana paine zvinhu zvikuru zvakaita seizvozvo, vanhu ngavatarisire kunzwa kubva kuna president.
Nezuro makati muri kuenda kumataredzi mosva nenyaya yemusangano wekukwekwe. Zvakamira sei musangano wemusi wesvondo?
Musangano unoendera mberi kusvikira bato rati aiwa hazvichaita kuita musangano.
Avo vanga vari mutauriri wemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Sibanda vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevanhu pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona, tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zvematongerwo enyika. Regai tiende kuvatsigiri vedu veFacebook tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Nokutaura naSoli Save, inini ndaida kutaura nenyaya yemusangano waida kuitwa navachamisa wekukwekwe.
Taurai tinzwe.
Ndiri kuona vari vemapurisa vari kuti havafaniri kuti vaite musangano nenyaya yekuti hei, kune chirwere chetyphoid chichi, nekuti chirwere chetyphoid chiri kutaurwa ichi chiri kuberu. Saka hapana midzi yekuti vangarambidza vachamisa kuti vaite rally yavo. Ndiri kuona sekuti zvinenge zvaakutoratidza kutoti hurumende iripo yakutoita udzvanyiriri.
Muri kutaura naAaron ari kuCape Town.
Taurai tinzwe.
Zvinhu zvakatongwa nevamunangagwa vakaiswa pachigaro. Right. But now tikatarisa nyaya yekutanga yavari kuita yekuti izvoni vari kutora maInquiries of Commission yekuti azotarisa nyaya yakaitika musi wa1 Agasti, of which zvinhu zviri pachena kuti ami chaiyo chaiyo takatarisa amika ama haimbobuda mubarati isina kuita isina command from the head chief yemacommanders. Saka ivo vamunangagwa ndivo vanonyatsoziva kuti orit ndiani akatuma, of which it is clear that kuti vari kunzvenga munhu, the right person, akaita sei akatuma vanhu. Inyaya iri pachena, inyaya yekuti vada kungotsvaga chete kuti vati maopposition party.
Muri kutaurona Albert Mpingo.
Koma Albert, makadiko kuAfghanistan uko?
Aiwa, kuAfghanistan kuri raiti zvako, tiri kuchengetwa naMwari.
Muri kuitei ikoko kuAfghanistan, mukoma Albert?
Tiri kushanda.
Hatisati tambonyatsonzwa maZimbabwe nakawanda achitaura kuti ari kuAfghanistan. Kwakamira sei?
Aiwa, kuizvesho hakuiti maZimbabwe dzakawanda, bhozi kunoda vanhu vane hana, bhozi kunoita kune hondo kanga handezvokuti simba. Chokwadi, ndoda kumhurisawo sari kuchirongwa pazuva ranhasi, tichifarawo kuti makwanisawo kundifonera.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa rwendo rwavamunangagwa rwekuChina. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vamwe vatsigiri veMDC Alliance vanorohwa zvakaipisisa nekupisirwa dzimba kuChipinge. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vonanga kuChina kumusangano wenyika dzemuAfrica neChina. MDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa inoti manyepo kuti munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vambomiswa basa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwawo nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Thank you.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.